Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na udzedudza nasi muvhuro chikumi 10/2019. Mumiriri weGlenview mudare reparamende vari nhengo yeMDC amai Vimbai Tsvangirai Java mwanasikana wevaive mutungamiri weMDC Muchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakaita njodzi yemumugwagwa muna Chivabvu vashaya. Batore Zano PF nasi razivisa kuti va Victor Matema Danda vave kutora chigaro chekuva munyori anoona nezvematongerwo enyika kubva kuna va Enkelbert Rugege. Vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa zvekuti vamwe vavo vave kuronga kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nasi vasangana nemutevedzeri wemukuru wesangano rezvekubatsira vanhu muUnited Nations amai Yusula Muyela kumahofisi avo emunhu mutapa. Amai Muyela vari kuuya kuzoongorora mamirira akaita zvinhu kuManicaland kwakawirwa nedambudziko redutu mpengo recyclone Idai. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM tiri kutarisa mamirira akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi tichitarisa mitengo yezvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.